Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro mbudzi 7 2022. Makateerera kuStudio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City, ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vabatana nevatungamiri vedzimwe nyika kumusangano wezvekushanduka kwemamiriro ekunze uri kuitirwa kuEgypt. Chitundumusere musere chinonzi NG-18 Cygnus chekambani yemuAmerica inonzi Northrop Grumman inoshanda nekambani huru yezvitundumusere musere yaNASA chakatakura mishina yeumhizha neumetura wekuona mamiriro ekunze munyika kana kuti masatellites madiki kusanganisira yeZimbabwe chasimuka nhasi kuenda kumwedzi. Munhau dzemitambo tichakupai hurukuro nemurayiridzi wechikwata cheGreen Fuel Lloyd Mutasa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Chitundu msere msere chinonzi NG-18 Cygnus chekambani yemuAmerica inonzi Northrop Grumman inoshanda nekambani huru yeNASA chakatakura mishina yeumhizha neumetura wekuona mamiriro ekunze munyika kana kuti masatellites madiki anonzi CubeSats eZimbabwe, Uganda neJapan nezvimwe zvekunoshandisa kumwedzi chasimuka nhasi mushure mekutadza kuita izvi nezuro sezvainge zvakatarisirwa. Chitundu musere musere ichi chainge chichitarisirwa kusimuka nezuro asi zvakaonekwa kuti pachiteshi pachaifanira kusimukira muVirginia muAmerica pakaita moto. Zimbabwe National Geospatial and Space Agency kana kuti ZINGSA ine muzinda paUniversity of Zimbabwe inoti yakatumira nyanzvi kuJapan kuno kune nzvera satellite yeZimbabwe inonzi ZIMSAT 1. Uganda iri kutumira yatumirawo satellite inonzi PLA Africa Sat 1. Nyanzvi munyaya dzezveumetura vaRobert Ndlovu vaudza Studio 7 kuti maCubesats aya ari kutumirwa neZimbabwe neUganda dzichishanda neJapan ndemari iri pakati pezviuru makumi maviri nezviuru mazana mashanu ekuAmerica kana kuti 20,000 ne500,000. MuAmerica mamwe maCubesats aya anotengeswa nemari inosvika zviuru gumi zvemadhora ekuAmerica kana kuti $10,000. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vabatana nevamwe vatungamiri venyika dzepasi rino kuEgypt pamusangano wakanangana nezvemamiriro ekunze wechimakumi maviri nechinomwe kana kuti Conference of the Parties kana kuti COP27 watanga nhasi paine kuwirirana kuti pazeiwe nyaya yekuti paumbwe homwe yekufambisa zvirongwa zvemamiriro ekunze. Musangano wakadai unoitwa kamwe chete pagore uye ndewekuziya nzira dzekuderedza kusvibiswa nekuburiswa kwemweya une tsvina unozokanganisa mamiriro ekunze izvo zvinokonzera kusanaya zvakanaka kwemvura kana kuti kunaisa kwayo. Vamwe vataura pamusangano uyu vanosanganisirawo vaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika yeAmerica uyewo mutungamiri munyori mukuru wesangano reUnited Nations vaAntonio Guterres. VaGuterres vaudza musangano uyu kuti kunyange hazvo muAfrica muine nyika shoma dzinosvibisa mwoyo wekufema, matambudziko anozokonzerwa nekushanduka kwemamiriro ekunze anowanzowanikwa muAfrica. Izvi zvatsinirwawo nevai vemutedzeri wemutungamiri wenyika yeAmerica vaAl Gore, vakurudzirawo kuti pasarambe pachishandiswa zvinhu zvakaita semarasha ayo anosvibisa mweya wekufema. Mhirizhonga yezvematongerwo enyika inonzi yatanga zvakare kwaGutu, apo vanofungidzirwa kuti vasori nevatsigiri veZANU-PF vanonzi vakashungurudza nekurova vatsigiri vebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change pazvitoro zvekuChisheche, muSwahiri nepaChingome musi wemugovera naNezuro. Izvi zviri kuitika apo nyika yatarisana nesarudzo gore rinouya. Godfrey Mtimba anoti panyaya inotevera.
Vatsigiri veTPC vanopfuura gumi vanonzi vakarohwa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri vebato reZANU-PF pamwe nevasori vaifamba nemotokari yerudzi rweNP300 yainge isina manhamba plates, vachivharisa zvitoro zvinofungirwa kuti ndezvevatsigiri vebato rinopikisa. Mumwe mutsigiri weTPC akarohwa zvakanyanya pazvitoro zvepachingombe vapatikai muzondo vanoti vaipomerwa mhosva iyi kutengesa nyika nekuti vanotsigira bato rinopikisa.
Tinopinda tinodawo munhu unonzi Patikai Muzondo pano, zikati ndini, zvikanzi kwewe sei uchitengese nyika, zikati haina handitengesi nyika, zvikanzi iwewe unopikisana nehurumende iripo, vata pasi. Vakaenda vata pasi vakabva vatanga kundirova nematanda vaiva nawo.
Muzondo vanoti vari kutyira upenyu hwavo sezvo vakanzi vanogona kutsakatikiswa kana kuitwa kafira mberi. Vanoti vakasiya vapiwa hembe dzeZANU-PF kuti vagare vakapfeka.
Vapedza kudaro kwabva vandipisa trouzi rangu, vabva vandipisa pashapa pane moto nemechisa, vabva vandibuda pazhe, vabva vanditichera chikomba. Vapedza kudaro kwabva vati hembe dzeZANU-PF ndiyo unofanira kupfeka, tiri kunzwa munhu unotsigira Chamisa, tiri kunzwa munhu unotsigira Gonese kana Kanzira kana munhu weCC. Chasara ndechekuti takuvinga usiku tozaya tokutora tokunyangarisa.
Mumwe musina bhizimusi wechidzimai aramba kudomwa zita rake nekutyira pamushwaya ati akavhariswa chitoro chake akasiyiwa adihwa doro remasikadhi muviri wese.
Kwakahwanda kubva atizvisa.
Vakatotora doro vakandidira nokundivhurutsira zvose. Vakandivanza, vakandikomba vose vari five.
Anoti kumirwa mhosva yekutsigira bato reTPC achinzi ari kupa rutsigiro rwemari kune vanonzi vari kuda kukwidza musarudzo dzedare reparamende kuGutu East vaGift Gonese. Mutauriri weTPC mumasvingo vadirekita ramba vatenda kuti vatsigiri vavo vakarohwa vachiti sarudzo dzichauya dzinogona kudeuka ropa rakawanda vachipombera ZANU-PF mhosva yekutanga mhirizhonga.
Vamutimba zvinhu zvichiitika kwaGutu zvinoshungurudza zvisingaperi. Gutu yatishatira pakuti ndo yatotanga kuvamba violence munomasvo province, ende zvakaitika zvokuti vanhu vanovharwa mashopu, vanhu vachirobwa zvivictimizwa zvinongonongedzera kuti gore rinouya sarubvayuka dzinenge dzakaoma. Violence yachaende yauya zvokurevesa, havanezano vari serious vakurova vanhu vakomana.
Vamwe vatsigiri veTPC vakaita savamuzondo vanoti vakamhangana nyaya iyi kumapurisa epabhasera, asi vakati havakwanisi kuiferefeta nekuti motokari yainge yakatakura vanhu ava vaiita mhirizhonga yainge isina manhamba plates uye vanhu vacho vasingazivikanwi. Asi vamwe vatsigiri veTPC vanoti motokari iyi inofungirwa kuti ndeye vasori vepamupanda wana vaive nevatsigiri veZANU-PF. Vamwe vanoti pane vaviri vakazivikanwa nezita rekuti T1 Tarupiwa chete. Mutauriri wemapurisa masvingo Inspector kuda kwachedhewa vati havasati vanzwa nyaya iyi, asi vavimbisa kuti vachataura nemapurisa ekwaGutu.
Zvandisati, asi zvamati panzvimbo dzacho kudai ndakaindite follow up ndione pane zvakadaro.
Sachigaro weZANU-PF mumasvingo vaRobson Mavhenyengwa vati havanawo kunzwa nyaya iyi, asi vachiti bato ravo hariite zvemhirizhonga.
Weekend ndandiri kuchiredzi, tatine maprograms kuchiredzi. Rekandi kufunza kwa kutu vukosi. Ndato pita huu na asu mnene kweki nilandiri ku mawaza. Nanji vamba kwa kutu na manisi.
Ok.
Aka akasike kutanga kuita mirishonga bruno iri gorerino mwezi mishoma ya pura wangu wati giribe triple C waikuru zira wangunyoleza kufota wakaro waka pezira waenda kuno potera muma koma kukutu west wachitiza wanofuizura kutivati giriwe ZANPF gorera pera umumzi giriwe triple C wanyasha jambe wakaro waka shaika ni wanofuizura kutivati giriwe ZANPF zichata daro badore triple C rinoti imwe nengo ya wa wanda matashu wakate mwamu msoro ni paru woko ni bemba wakakuwara zakai pisisa na kanzu wa wati tuofa Chris Mdenge ziru wawe ZANPF izu zinonzi zinote ya danorangi ratoro wana kanzu la uyu kutiva mtashu wasapi wembeo kubaku urumende wajipomiru wa mwosu ya kutigira bato rino pikisa atina kwanza kubata wa mzengere wakuti tinzwe divira upanya ya ii naka mira sikyo 7 masungo dini kwa tri mtimba
Urumende nevashandi vayo nasi vaita musangano vakatenderana kuti vashandi vose vapiwe mari ye bonus kwete zvange zvichimbo taurwa nehurumende zvekuti pachatanga paonekwa kuti mushandi akashanda sei gore rose asati apuwa mari ye bonus. Pamusangano uyu panonzi pawiranwa kuti vashandi vane zvigaro zvepamusoro soro chete ndivo vachapuwa mari dzemabonus pachionekwa kuti vakashanda sei. Gurukota rezvashandi muzvinafundo Paul Mavima vaudza Studio 7 kuti vachiri vakamirira kubva kuvamiriri vehurumende vapinda musangano nevashandi. Vavimbisa kuti vachataura neStudio 7 mangwana kana vapirwa zvabuda mumusangano wanhasi. Asi mukuzeya nyaya dzema bonus idzi tabata mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObet Masaraure.
Tukufara kuti zvirongwa wanga wada kuitwa nehurumende wekuti bonus rakuzopiwa avo vanenge vagona basa chete hazvisiri izvo zviripo. Anyawa bonus rakupiwa munhu wese anouya musivil servant. Zvino zvati achingochemera nguva yese tichiti bonus ringaripiwe munhu wese anenge ashanda anyawa bonus mbere munhu wese, asi kana vada zveperformance votsvaga vavo vekuvawedzera pamusoro peanyawa bonus. Asi zvo chiri kunyanyo chirikuzotisuwisa ndechekuti riri kunzi bonus richabhadharwa mumatrenches.
Izvi zvinorevei?
Zvireva kuti saka mari ichazopinda muna December. Tinoona kuti inogona kuzonge yairodwa neinflation nenyaya yekuti panoti one day mari mumusika vanhu vakati spendei yakati one day maprice yedu tinoona achikwira. Saka painozoti yapinda yaDecember tinoona kuti vanhu vanenge vaisakwanisa kutenga zvinhu zvakawanda zvavaikwanisa kunge vachitenga muna November.
Zvii zvimwe zvamuri kukurudzira hurumende kuti iite?
Zvinokurudzirawo hurumende kuti kana vachifikisa maconditions of service yevashandi vatore nzira yekugara pasi nevashandi nemushandi nemushandirwe vachionesana izvo zviri mubumbiro remutemo wedu. Public Service Commission inosungirwa neSection 203 kuti pese painoda kufikisa maconditions of service inge ichiita collective bargaining. Tisati hatsoonei National Joint Negotiating Council
kuti yaita sei?
Kuti haichaseve basa rayo. Nyaya yemabhonasi ingadai ichitaurwa pama a proper collective bargaining table. NJNC haipe mukana wecollective bargaining, inoita zvekungokonza utana chete.
Mutungamiri wesangano reAtus vaObet Masaraure vachitaura vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vanorarama nekutengesa mudhorobha reKios pamuganhu weCameroon neEquatorial Guinea vari kuchema-chema kuti kuvharwa kwemuganhu pakati penyika mbiri idzi kurukanganisa basa ravo zvakanyanya. Equatorial Guinea inoti yavhara muganhu uyu nekuda kwesarudzo dziri kuitwa musi wa20 mbudzi munyika iyi. Hurumende yeEquatorial Guinea inoti haisi kuda kuti vairi kuti vanopfurikidza mwero vakanganise sarudzo dzemunyika iyi. vanoona nezvematongerwo enyika vanoti vari kutarisira kuti mutungamiri wenyika iyi vaTeodoro Obiang Nguema Basogo vakatanga kutungamira nyika muna 1979 mushure mekupidigura hurumende nemauto ndivo vachakunda musarudzo idzi. Bazi rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika yeBritain rinoti kukundikana kweRussia muhondo yemuchadenga kuri kukonzerwa nekuti mamwe mauto ayo haana kunyatsodzidziswa zvechiuto. Britain inoti ndege zhinji dzehondo dzeRussia dzakadonhedzwa muUkraine uko vatyairi vadzo vachifa zvekuti kugadzira zvidzitsva uyewo kudzidzisa vamwe zvechiuto zvichatora nguva. Zvichakadaro, mudunhu rakapambwa neRussia reKherson vanhu havana magetsi nemvura, vatungamiri vakagadzwa neRussia mumatunhu aya vachiti zviri kukonzerwa neUkraine iri kuramba ichibhomba nzvimbo dzine magwenya emagetsi nekunogadzirwa mvura. Gwaro richangoburitswa nebazi rezveutano rinotarisa nyaya yechirwere chegomarara reCancer Registry riroratidza kuti gomarara repamuromo wechibereko repazamu nerepanhengo yesikarudzi ndiwo ari kubata vanhu vakawanda munyika. Pakaitwa ongororo iyi muna 2018 zvakabuda pachena kuti vanhu zviuru zvinomwe nemazana masere nemakumi mana nemumwe chete kana kuti 7841 ndivo vakabatwa nemagomarara munyika mugore iri. Ropafadzo Mapimidze anoti panyaya inotevera.
Mukuru weCancer Registry vaEric Chokunonga vatsanangura zvakabuda muongororo yavo.
Vanhu vakabatwa vaine chirwere checancer kana kuti gomarara mugore ra2018 vanokwanaiwo kuita 7841. Pauwandu uyu vanhu vanokwana kuita 3301 vanga vari vanhurume, vanhukadzi vanga vari 4504. Ava ndo vanhu vese vakabatwa vaine chirwere checancer kana kuti gomarara mugore ra2018. Cancer chirwere chinobata vanhu vemarudzi ose, vanhu vemazera ese. Takatarisa nechirwere ichi mugore ra2018 Zimbabwe yese chirwere changa chakanyanyisa checancer changa chiri chirwere checancer yemuromo wechibereko kana kuti cancer of the cervix. Yakaoneka iri 21% kana kuti zvikamu makumi maviri nechimwe chete kubva muzana. Prostate cancer inobata vanhurume asi takasanganisa macancer yese yakaoneka iri panumber 2 iri 11%.
Vachokunonga vanoti
panumber 3 tine breast cancer kana kuti cancer yezamu yakanga iri pa 8% ichitedzerwa nechi4 inoitwa iyo non-Hodgkin lymphoma yanga iri pa 5%. Panumber 5 pane cancer yepahuro inonzi esophagus yanga iri pa 4%.
Vachokunonga vaendera mberi vachipatsanura magomarara anonyanya kubata varume.
Cancer yepamusoro-soro pavanhurume yanga iri prostate cancer inova yanga iri pa 28% ichitevedzerwa neinonzi non-Hodgkin lymphoma pa 8%. Panumber 3 pane inonzi Kaposi sarcoma yanga iri pa 7% ichitevedzerwa panumber 4 paine cancer yepahuro kana kuti cancer yeesophagus iri pa 6%. Panumber 5 pane cancer yeliver kana kuti cancer yechiropa inoya yanga iri pa 5%.
Vaendera mberi zvakare vachitsanangura magomarara anonyanya kubata vakadzi.
Takatarisana nevanhukadzi, cancer yechibereko ndo yakanyanya kuwandisa iri pa 38% ichitevedzerwa necancer yezamu kana kuti breast cancer pa 13% ichitevedzwa necancer yepahuro kana kuti esophagus pa 4%. Panumber 4 pane cancer inonzi non-Hodgkin's lymphoma inoyanga iri pa 3% ichitevedzerwa necancer yemudumbu kana kuti stomach cancer panumber 5 iri 3%.
Vachokunonga vanoti vana vakabatwa nechirwere chegomarara pakaitwa ongororo iyi vanosvika zviuru zviviri nemazana maviri ane makumi mapfumbamu nevatatu kana kuti 2293. Vaendera mberi vachiti pavanhu mazana matanhatu nemumwe chete 601 vakabatwa negomarara repazamu varume vaive gumi nevana mukuru wesangano recommunity working group on health vaItai Rusike vaudza Studio 7 kuti rimwe dambudziko riri kusangana nevarapwa vemagomarara nderemari inobhadharwa nemasangano emedical aid iri kurambwa nezvimwe zvipatara varusike vanoti vamwe vanozoguma vatengesa midziyo yavo nedzimba kuti vakwanise kurapwa magomarara aya nokuti vanenge vatopererwa nemazano ekutsvaga mari.
Asi dambudziko redu rechirwere chekenza muno muZimbabwe rinotangira pakuti veruzhinji vanozoenda kuzvipatara apo kenza yacho inenge yakomba kana kuti yadzika midzi mumiviri medu. Izvo zvinozoita kuti kurapwa kwechirwere chekenza kunge kuchiita sekunoti netsei.
Muzvinafundo Hilda Matarira vepaUniversity of Zimbabwe vanoti kurapa kwemagomarara kwave kunetsawo nekuti mishina inorapa denda iri kuzvipatara zvehurumende yakafa gore rakapera zvichireva kuti wese anobatwa nedenda iri anotoenda kuzvipatara zvinobhadharisa nemari yekunze iyo isingawanike nevazhinji. Muzvinafundo Matarira vanoti rimwe dambudziko rasangana nebazi reutano ndiye vana chiremba vana mukoti nevamwe vashandi vezveutano vakakosha avo vari kusiya mabasa vachienda kune dzimwe nyika kwavanobhadharwa mari iri nani. Vakafa nemagomarara muongororo yakaitwa muna 2018 vanosvika zviviri zviviri nemazana manomwe nemakumi mana nevatatu kana kuti 2743. Dzivirira kubatwa nechirwere ichi vanhu vanokurudzirwa kudya chikafu chechinyakare kupota vachigwinyisa miviri uye kuongororwa pagore navana chiremba. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndine Ropafadzo Mapimidze.
Vakuru vakuru vesangano reWorld Diamond Council rinoona nezvekutengeswa kwemangoda vari kutarisirwa kuenda kwachiyadzwa kumaNikaland mangwana. Asi vagari vemunzvimbo iyi vanga vachida kuratidzira vachitsutsumwa nemabatirwo avari kuitwa nehurumende vanonzi varambidzwa kuita izvi nemapurisa. Hatina kukwanisa kubata gurukota rinoona nezvezvicherwa vaWinston Chitando kanawo mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe divi ravo sezvo vose vanga vasiri kudaira nharembozha dzavo. Asi tabata sachigaro wechiyadzwa Community Development Trust vaMarvin Mudiwa kuti tinzwe zviri kuitika.
Hatisatanya kuziva kuti mukama wekuti titaure nawo tinouwaniswa here. Asi matauriro azvakanga zvamboita pekutanga zvanga zvichiratidze kuti pachaite mukana wekuti macommunities akwanise kusangana neWorld Diamond Council.
Kuri kuti mawana mukana uyu muri kuda kuvaudzawo kuti kudi izvi zvamuri kufunga kuti zvakakosha kuti zvitaurwe.
Zviri zvakakosha zvanga zviri zvekuti kana paine zvatinoappreciata zvinenge zviri kuitwa mukana wacho ndiyoyu. Kana paine zvimwe zvinhu zvatinoona kuti tichine zvishuwo zvekuti zviitwe nemamaine kambani zvegavhumendi ine mukana futi iyoyo wekuti tizvitaure. Saka zvakakosha kuti varegedze macommunities achisangana neWorld Diamond Council vanotaura zvazviri muhama dzavo zvinhu zvese zvinogadzirika kana zvinhu zvapuwe mukana wazvo kuti titaure. Asi pakazonzi hamuchaonani navo padero patogadzire dambudziko naiyozvo kuti World Diamond Council inenge yakuona futi kuti panogononga paine zvinhu zviri kuvhidziridzwa zvekuti zvikazikana. Saka ndiri kurete zvanga zvakakosha kuti mukana wavo unge uripo nekuti vasangane nemacommunity since Zimbabwe is going to assume yayo chairmanship AKPC. Zvakakosha kuti isaunge ine zvimwe zvinhu zvainodzivirira kuti zvisazikana nekuti kana vandodzivirira zvotoreva kuti hapana chimwe chinozogadzirika kuti kumberi.
Zvii chaizvo zvamuri kuda kuti zviigadziriswe?
Takatarisana nekubva kumaini akakatangiite Diamond taane nguva yakareba tatarisa 2007-8 up to now. Tichifananidza nemamwe macommunities anozvicherwa tiri kuona kuti takafarira zvikurusa. Taende tidai kuri kuti vanga vambogadzirawo marodhi anoratidzawo kuti kune zvishorwa zviri kuita kune zvondo zvakadaro tine zvipatara zvatinotishuvira kuti dai tanga tiine referral hospital hombe inosapotwa nezvese zvikwanisiro zvekuti vanhu vaone utano hwakanaka. Tinotarisira zvekuti mune nezvikoro zvikoro zviri saraundi zvive zvine dzidzo isingaiti kuti vana zvinotodzokera mashure sezvezvai chaizvozvizvi. Tine vana vanodzingwa kudzingirwa $40 zvinotoda kuti mubereki anenge aisina kana chikwanisiro. Tiri kuti government yakanga yakaisa mitemo yekuti macommunity share ownership trust mune mari inofanire kuitwa 5%. Tikawane 5% kuanzini, tikawane 5% kuZCDC pagore, tinokwanisa kuti madevelopment of projects edu masustainable development akawanda. Tinokwanisa kuti zvibarado zvedu izvo zviyazvo hazvisi kuchaitika eriya yakareba hatina kutomboona. Ndosaka vanhu vaakura vaakuratidze kutoti hapana kunzvidzana kwakanaka.
Tiri kunzwawo kuti manga muchida kuratidzira mapuwa here mvumo nemapurisa?
Kuratidzira vanhu vakanga vakaisa application vakati ngatiitei zviri pamutemo, toita peaceful demonstration yekuti paoneke kuti tingataura sei zvinyenyeto zvimwe zvacho zvandanga ndichitaura nezvimwewo zvakawanda wanda zvakadai nekuti vanhu vanga vachinoita marunning battles nemasoja kuno, vanhu vakawanoraundwa pamashops vachiendeswa kumadiamond base vachibhadharise dzimari dzavasina. Magariro acho anga asina kunyatsokunzvidzana. Saka vanhu vanga vati zvaa zvakadaro ndo paaite mukana wekuti titaurirane negovernment ichizoona because ndo uchanga yaa chairman TTC. Saka todoti iridze by example, ikaridza by example nyika dzese ine dzimwe nzvimbo dzakadaro vanoona kuti izvi zvakanaka zviri kuitwa negovernment yezimbabwe.
Avo vanga vari sachigaro wechiyadzwa Community Development Trust vaMalvin Mudiwa vachitaura vari parunare vari kwachiyadzwa kuManicaland. Muchirongwa chedu cheLife Talk na 8 PM nasi tiri kutarisa nezvesarudzo dzakakosha zvikuru dzemuAmerica dzinozikanwa nekuti maMidterms. Sarudzo idzi dziri kuitwa mangwana uye dzinenge padzinopera panenge pozikanwa kuti nderipi bato rinenge rine vamiriri vakawanda mudare repamusoro reSenate nemuHouse of Representatives. Vanenge vakwanisa kubudirira ava vanokwanisa kunge vaine chekuita nekuti America inenge ichitora gwara ripi munyaya dzezveupfumi uye kudyidzana nedzimwe nyika dzakaita seZimbabwe. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7, chibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-13860, 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175-7255 pashortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Chitundu musere musere chinonzi NG18 Cygnus change chakatakura masatellites madiki anonzi CubeSats eZimbabwe, Uganda neJapan chasimuka muAmerica nasi chakananga kumwedzi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vabatana nevatungamiri vedzimwe nyika pasi rose kuEgypt kumusangano wakanangana nezvekuvandudzwa nezvekushanduka kwemamiriro ekunze. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele kubva kuna Gaina Saidi.